also necessary for us vanhu tisa create a masituation anokonzera kupave ne necessary use to stop people from violating lockdown. Kana vanhu takanzi ngatimire mutsetse wedu takadai takamira takadai, it is very easy. Musi uno takaona Themba Mliso achizviita one person achizviita kunotonoka, and people vakamira mutsara wavo maybe unogona kuti 100 meters 200 hazvina basa as long as you will go there. Zvo zvigorori zvatajaira zvokupushanga zvokudini zvakapera, chigwere chichauya chikatiudza kuti tofanira kuita zvinhu zviri odhari. The only problem ndeyekuti izvo tine vanhu vanoda kuti vaite take advantage yesituation yakadai, vobva vamanya vachikangama kuti no, we need as a community to take responsibility for our actions, for the health of ourselves, our families and the nation. There is no reason kuti mapurisa ashonganira vanhu 14 pachiroti bloko. There is no reason. Tiri kuindepi? Garai mudzimba. Stay home, stay alive. Hanzi vagere kudzimba dzavo. Ina sandamboona mupurisa panokudown ino, handisati because I have not left my house.
Todzoka kwamurova hlashwa muri kuona sei kubatwa kuri kuitwa nyaya yelockdown nevanochengetedza mutemo?
Kumazuva pera ndakaenda kunhamo kwakusikuona maroad block mapurisa havana kana zvinodzivirira. Kwakutonzwira chitsi kuti vakomana konyika vanoendereiko kuexposa vana vamwe kusvika palevhu yakadai. Zvinorwadza zvinoitika kuivavo vasingakwanisiwo kuti vasidhiri vachifanira kuti vadzivirire. Saka tinoona senyika tine basa rekuti tibate pamwe chete sevanhu veZimbabwe kuti tirwise chirwere ichi. Chirwere ichi hachina mutupo, saka tinofanira kuti timire kuita zvese zvinokurudzirwa naana chiremba. Ndinofunga vanhu takabatana pamwe chete kushambadza mumawhatsapp, mumameseji, mumaredhiyo, mumachi, mapuka akasiyana siyana vachikurudzira nyaya yekuti tinozvidzivirira sei kubva muchirwere ichi. Saka tese kusanganisira navo vacho vanochengetedza runyararo vanofanira kunge vachitevedzera chaizvo izvo zviri kutaurwa naana chiremba. Ndokurudzira yatinopa, ndokurudzira yatinoda kuti tiite, tobatana kurwisa chirwere ichi. Asi nyaya yekurova, kubunyikidza kodzero dzevanhu inofanira kupera. Isu toda kupawo kurudziro kuvanhu nekuti tiri kuziva kuti zvinhu zvakaomesesa vanhu vedu vemuno muZimbabwe. Ndanzwa vachinyoka zvavo vanonga vari mumba nekuti zvimwe zvinhu zvikwanisiro zvinenge zvakakwana. Tinotarisa kuti tinotarisa munhu anorarama nekubata chaabata nhasi ndochaanodya. Munoona mayouth edu emuZimbabwe mazhinji mahwindi vanonga vakamirira kuti mota yauya omhanyira opuwa kamari, mota yauya omhanyira opuwa kamari and so forth. Vanhu vanorarama nezvekubata chaabata zuva iroro ndochaanodya zuva iroro, chaabata zuva iroro ndochaanodya zuva iroro. Saka tiri kusangana nedambudziko renzara. So vanhu vedu mukaona vachibuda inyaya yenzara. Izvozvi ndabva kutaura nyaya yemillimil yehupfu. Hakuna hupfu munyika. Hupfu huriko hunonga huchitorwa nevanotora vachizotengesera vanhu vane mari pamusoro. Saka zvinhu zvatiri kuona kuti beno ivo vanochengetedza runyarara vamapurisa vagadzirisa ipapo, asi tiri kuona vamwe vacho vari kunge varimo mumaskims akadaro ekuti zvinhu zvisanyatsofamba zvakanaka. Nekuti dai kuri kuti vari kuda basa chokwadi chokwadi, izvozvi nhasi macheche mbomuno vanhu vairohwa zvisiri kuita nemasoja, asi vari kutadza kuisa order mukutengwa kwemilimiro. Vari kutadza kuisa order kuti vanhu vese vakwanise kutenga milimiro
nemutengo.
Saka tiri kuona kuti vanhu vedu vari masoja edu nemapurisa vari kuprioritiza zvavanoda ivo, zvekubata vanhu vachirova zvekudii vachida, asi zvekuti vanhu vaone chekudya upfu havasi kuzviprioritiza.
Regai titi vachinyoka vapinde ipapo.
At some point ka isusu maZimbabweni tofanira kuva responsible for ourselves. Why do we need kuiswa muorder namasoja? Why can't we say tasvika pa okay toga toti ngatimirei muline? Why do we need masoja or mapurisa kuti vaise order? We are talking about grown ups, not vana vaduku. Why do we think kuti we need someone to react mirai mutsitsi? Why can't we think about that ourselves? Why do we always have to politicize everything? We need our own selves kuti tive mature enough and aware enough to make sure kuti ndakazvichengetedza kana pana apa pavo ya masaga 200 erolami istaka kuna pano tiri 150 we are all going to get it. There is no need, no benefit yokuti ndindo fana kuwana chechi 2 kana chechi 3. Why can't we do that? To miram line toka. Why do we need masochi? Ngatile ine that responsibility for ourselves.
Wa shachwa yukanda ire kupedzira poitwa sei papo kugadzirisa dambudziko rapinda mushairi.
Tino dzoka panyaya yedu yatakagara tichitaura vanhu vezimbabwe kuti vachengetedze zvitemo kana mapurisa kana iwo vanopfeka zvenhumbi uniform forces vanofanira kudzidziswa nyaya dzemahuman rights. Vanofanira kupuwa zvidzidzo zvakati simbei kuti varambe vane mwoyo kuremekedza upenyu hwemunhu. Ndosaka izvizvi tichiita dambudziko rakadai nekuti hatina kuisa culture muvanhu vedu vanoita zvekuchengetedza runyararo yekuremekedza muchinonzi munhu. Ndosaka vachiona munhu sebepa, vachiona munhu kana sesaga, vachitora chikandira marori, vachirova, vachitsika nebhutsu dzavo dziyadziya dzinorwadza inyaya yekusava nedzidziso nekuramba vachiyochedzwa basa ravo kuti rinofanira kuti riremekedze konzero dzakadaro.